nyika yose kunoka America ilichema kwa waita wa John Lewis. But John Lewis was a giant munoma America pa nyadzi mativu rights noku nekurwisa vachirwira ma rights vanhu vatema kubva kuma 1960s. Ndati kutevera vamartin luther vanozikanwa neruzhinji vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwewo makodzero akadaro ekushandura nyaya dzesarira ganda dzaitika nesegregation kushandura mutemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanisa kukwanisa kutenga dzimba nafree housing and so on. Mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakafananidza nevachena. Saka kwaraka giant muno muamerica
maererano nekukudzwa kwavari kuitwa. Pane zvamukati taurira, pane zvamaona here zviri kuitwa navaLewis mazuva ano aya vasati vachengetwa?
Mutungi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmark. Kana vari kutakura mutumbi uyu fanika kuzivisawo kualabama kwakaitika mhirizhonga nyaya yemacivil rights kukaurawa vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko kuwashington kuta line state vanhu vaya mapolitician congress kuyava pewe marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru ndovari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo nemutumbi wavaLewis vachitendera vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era iyaya zvamufanana nekumusha kuafrica kuya makore emagiant evanhu ndaaafrica kwedu is a comparison vana Nyerere vana Nkruma ndovana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huve magiant vanokwanisa kupinda mushangu dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita but nguva yacho yasiyana and saka handaunganyooni vaobama to some extent was up there nenavo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis zviya zviya vanenge vachiprepare to die for cause yacho vachisungwa kurohwa zvikasei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndo kusiyana kwaita zvi.
Aiwa tinotenda vamanduna.